mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 12 Chivabvu May 2021 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579. Dare reparamende rinoshedza gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti ritsanangure mamiriro akaita zvinhu kumiganhu yenyika. Vamunangagwa vari muUganda kumabiko ekugadzwa kwava museveni panyanga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579 zvichitevera kufa kwevanhu vatatu nezuro. Vanhu gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana mashanu nemakumi matatu nezvipfumbamwe zvine mazana mashanu ane makumi maviri nevatanhatu 539,526. Kubva zvatangidza chirwere ichi, dunhu reHarare ndiro rine vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita mazana matanhatu ane gumi nemumwe 611. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu mazana maviri ane makumi maviri nevatanhatu 226 vafa nechirwere ichi. Bulawayo ichiteverwa neManicaland ine vanhu zana rine makumi mapfumbamwe nevashanu 195 vakafa. Manicalandwo ichiteverwa neMashonaland West ine vanhu zana rine makumi mana nevaviri 142 vakafa nechirwere ichi. Kubva zvatanga COVID-19 vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine mazana mana ane makumi mana nevasere 38,448 vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvitanhatu zvine mazana maviri ane makumi maviri nemumwe 36,221. Dare reparamende raudza gurukota rinoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika vakazembe-kazembe kuti varitaurire mamiriro akaita zvinhu kumiganhu yeZimbabwe zvichitevera kusungwa panhandare yendege muSouth Africa nemusi wesvondo kwechizvarwa cheZimbabwe Tashinga Nyasha Masinire akange achiedza kubudisa zvirisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana manomwe ane makumi masere nezvitatu zvemadhora ekuAmerica US 783,000. Mutauriri weparamende vaJacob Mudenda vakazivisa gurukota rezvomutemo vaZiyambi-Ziyambi kuti vazivise vakazembe-kazembe kuti paramende inoda kunzwa kubva kwavari pamusoro pemamiriro akaita zvinhu kumiganhu yenyika zvichitevera chikumbiro chakabva kumumiriri wedziva resekwa mudare reNational Assembly varizve veMDC Alliance vaEdwin Mushoriwa. Vamushoriwa vaudza Studio 7 kuti makomiti eparamende anoona nezvekuchengetedzwa kwemukati menyika nezvekudzivirirwa kwenyika akamboita ongororo akaona kuti zvicherwa zviri kubudiswa munyika zvisiri pamutemo vachiti iko zvino zvave kuwedzera pataenda pamepo vaziyambi ziyambi vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira vamushori vaudza Studio 7 kuti dare reparamende rakamirira kunzwa kubva kuna vakazembe kazembe
chekutanga ndechekuti nyaya yesecurity nyika kunyanyanya panobuda vanhu patinoti maborder post edu inyaya yagara ichikombirwa nevanhu vakawanda even dare reparamende committee ye Home Affairs Net Defense yakambofamba ikaona kuti zvinhu zvakawanda kunyanya-nyanya zvinhu zvakafanana negold nezvimwe zvicherwa zviri kubuda munyika munomu nenzira yakakura inzira zvisina maturo uye nyika iri kurasikirwa nemari yakawanda asi chazonyanya kunditindisimudze kuti minista wacho auye kuparliament ape statement kuti zviri zviri kumbofamba sei munyika inyaya yekuti International Airport yemuno muZimbabwe panonzi panopfuuriwa napo munhu akatakura goridhe rakawanda rinokwana kuita mari inosvika almost $800,000 igopfuura nepapo pane security mabhegi agosikanwa munhu agokwira ndege ozonobatwa kune imwe nyika zvinhu zvinosvodesa zvinhu zvinonyadzisa isusu senyika yeZimbabwe kuti takusiya zvinhu zvakada zvichiitika zvoratidza kuti kuti zvinhu zviitike zvakadaro zvoratidza kuti umbavha huri kuitwa nevanhu vagere muzvigaro zviri pamusoro ndosaka tati minista auye tiyatsopatsanangudzo then isusu semakurukota eparamendi toyatsobvunzisisa kuti tione kuti nyika iri kumboenda kupi
mati mawana here mhinduro kubva kuna vakazembe kazembe
chokutanga ndechekuti speaker weparamendi vamudhenda vabvuma kuti minista auye saka vatopa message kuna vaziyambi ziyambi vanova minista wejustice kuti vataure vakazembe kazembe kuti vauye mudare reparamendi nekuchimbidza saka naizvozvi tangomirira kuti tione kuti vari kusvika rini tinyatsonzwisisa kuti zvinhu zviri kuitika
zvinhu zvasvika sei pakadai vamushoriwa
nekuti upfumi tinahwo munyika but taa kuzoona kuti urombo hwatinahwo inyaya yekuti upfumi huri kungobuda huchingoenda upfumi hwatofanira kunge tidyisa sevana vezimbabwe huri kudyiwa nevashoma shoma saka tinoda kuti tione kuti zvinhu zviri kumboitika
sokuona kwenyu vamushoriwa munofungira kuti chii chiri kuitika apa
maonero andinoita uye maonero anoitwa nevanhu vese vezimbabwe ndeyekuti munhu wese akambopfuura nepaairport yezimbabwe achienda kune dzimwe nyika anoziva mabatirwo nekutarisiswa kuona kuti munhu akatakura zvinhu zvakaita sei ukaona zvinhu zvasvika panguva yakadaro yekuti tinosvika kuti munhu anopfuura negodhi rakadaro zvoratidza kuti zvinhu zviri kuitwa nevanhu vanogona kunge vaine masimba vanogona kunge vari mukati mehurumende kana kuti isindiketi yakakura iri kuita huru hunotyisa nekuti paairport apo pavanga paitotyisa dai kunzi vanga vachinzi vabuda maybe nekuna kubed bridge taiti pamwe dzimwe nguva vangovigawo mumasaga but kupfuura nepaairport haa uumbavha hwemhando yepamusoro umbavha hunoparadza nyika
avo vange vari mumiriri wedziva resekwa mudare reparamende vaedwin mushoriwa vemdc alliance vari parunhare kuharare nestudio 7 mashoko atiri kutambira anoti mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika amai Grace Mugabe vatumirwa gwaro rekuti vamire mberi kwedare raishe zvimba musi wa20 chivabvu nei kuti vatsanangure mhosva dzavari kupomerwa gwaro iri iro riri mumaoko estudio 7 rine chitambi chinoti ndechaishe zvimba mugwaro iri murume anonzi Tinos Manongovere akamhanharira kuna ishe zvimba achiti kuchengetwa kwa ba Mugabe hakuna kuitwa njira yakanaka. Ba Mugabe vakashaya musi wa gunyana kana kuti September 2019 vakachengetwa pamusha kwavo kuzvimba. Gwaro ratumirwa kuna amai Grace Mugabe iri rinoti vauya kudare raishe zvimba kuzotsanangura mhosva dzavari kupomerwa dzinosanganisa kunyomba tsika dzechivanhu nekuviga vamugabe mumba pamwe chete nokusiya mbatya dzavo dzichipararira munyika. Gwaro iri rinotiwo rinoda kuti vamugabe vachengetwe netsika yehunhu hunoenderana nevanhu vekwazvimba panzvimbo yakatarwa naamai vavamugabe. Mugwaro iri ishe zvimba vanoti vanoda kuti vamugabe vachengetwe patsva nenzira dzevanhu vekwazvimba uye panzvimbo inonongedzewa nehama dzavamugabe. Asi gwaro iri rinotizve muripo wemhosva dzinonzi dzakaparwa idzi unosheedza mombe shanu nembudzi imwe chete. Studio 7 aina kukwanisa kubata mapurisa pamurombedzi kana muzinda waishe zvimba kuti tinzwe pamusoro penyaya iyi. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vakasimuka nezuro vakananga kuUganda kumabiko ekugadzwa kwemutungamiri wenyika iyi vaYoweri Museveni avo vari kugadzwa nhasi kumabiko ari kuitirwa kuKololo Independence Grounds. Vatungamiri venyika makumi maviri neimwe vari kutarisirwa kunge vari pamabiko aya. Vamunangagwa vakaperekedzwa negurukota rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava. Vamuseveni vakakunda musarudzo dzakaitwa munandira wegore rino idzo dzine zvakabuda zvaipikiswa nevaikwikwidzana navo vaRobert Sintamu avo vanozivikanwa nerekuti Bobby Wine vachiti sarudzo dzakabirwa zvemhando yepamusoro uye dzakakanganiswa nemhirizhonga. Vamuseveni vatonga Uganda kubva muna 1986 kusvika pari nhasi. Bweta rinoongorora zvematongero enyika uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vanoti vamunangagwa vari kunyanya kufamba izvo vanoti zvinopedza mari yenyika. Vamazvinga vanoti vamunangagwa vaikwanisa kungomirirwa nemumiriri weZimbabwe kuUganda ikoko. Ngati nzwei hurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Chekutanga ndechekuti vamunangagwa nzendo vane vachifanira kudzitapfudza nekuti kusimuka kwemukuru wenyika kunoparadza mari yakawanda zvikuru sei panguva yekuti nyika yeZimbabwe iri kurwisana nedenda rakaoma uyezve ine matambudziko akasiyana siyana anoda mari. Saka nekudaro rwendo rwekuUganda waigona kusendekwa kotumwa vamiririri venyika variko nechekare kuti vangomiririra mukuru wenyika kwete kuti vamunangagwa vasimuke nechita chevanhu. Mhemberero dzaigona kungoitwa vasipo zvavo. Ndochekutanga chepiri ndechekuti nyaya yekodzero dzevanhu kuZimbabwe nekuUganda haisi kubatwa zvakanaka uyezve tinoziva kuti pakanga paine dambudziko guru kuUganda ikoko pamusoro pesarudzo dzakaitwa dzanga dziine mhirizhonga nekudeuka kweropa nekukwazwa kwavanhu vakawanda. Nekudaro hazvipi chimiro chakanaka kuona mutungamiri wenyika yeZimbabwe votungamira ikoko pasina hurukuro iri kuitwa pamusoro pekuti Zimbabwe yacho neUganda dzingagadzirisa sei nyaya yekodzero, dzingapedza sei mhirizhonga uyezve dzingaita ukama hupi hwakanaka husina mhirizhonga mukati.
Asi kabva mavhinga tinoona kuti vatungamiri venyika vanhu vagara vachidyidzana panenge pachigadzwa mumwe, pane chakaipa here? Tichiona kuti kuri kutoendawo vamwe.
Dambudziko rinozongova pakuti kana kuine zvimwe zvinoshoreka nezvakaipa zviriko zvinenge zvoita sekuti ukama hwava nekudyidzana kwavo kudyidzana mune zvakaipa kurunzirana namune zvakaipa zvekutorwa kwekodzero. Ndochekutaka uye zvechepindi ndechekuti kuparadza mari rwendo urwu rwanga rusinapfanira nekuti kune vamiririri veZimbabwe vanenge vachibata nyika dzakaita sana Kenya, Uganda ikoko vaigona kungozviita kana kutura mashoko emhemberero anenge abva kuZimbabwe pasina kuti mukuru wenyika asimuka. Uyezve chatinoda kukurudzira vatungamiri venyika muAfrica ndechekuti paukama hwavanenge vachiita nevamwe vatungamiri pachavo ngavatungamidze butiriro yeAfrica, ngavatungamidze kodzero dzevana vepaAfrica, ngavatungamidze pfungwa yekuti kusvikanga kuzere kunoreva kodzero dzizere ndokusununguka kwevana veAfrica.
Avo vange vari gweta rinoryira kodzero dzevanhu vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vari parunhare kuBritain naJonga Kanemiri weStudio 7. Asi vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhadza, vanoti hapana chakaipa pakuenda kwavamunangagwa kuUganda kunze kwekuti kune vamwe vanoshoropodza zvose zvaitwa nemutungamiri wenyika. Ngatinzwei vachitaura naJonga Kanemiri weStudio 7.
Chokutanga ndechekuti pasi rese tenderere takurarama semusha mumwe chete, hatichakwanisa kurarama mazvake mazvake. Saka kana mumwe mutungamiriri weimwe nyika ane mhemberero yekusarudzwa kwanenge aitwa akakukokai, zvinokosha kuratidza kubatanidza ukama hwenyu kuti munge muripo makamiririrwawo nemutungamiriri wenyika yenyu. Saka hazvingaita kutumira ambasada kana kutumira mumwe munhu iye ari mutungamiriri wehurumende kana wenyika ari kugadzwa. Panogadzwa mambo, vamwe madzimambo anofanira kunge aripowo, ndoinonzi brushing shoulders with kings because unenge uri mambo. Saka vari kushoropodza vagara vanongorwara nekuti havashaite kushoropodza pane chakanaka chinenge chaitwa navamunangagwa nehurumende yeZimbabwe. Ini ndinoti kuenda kwavamunangagwa kuUganda vaita zvakanaka chaizvo nekuti isusu neUganda tava nechinguva chakakura tichidyidzana.
Asika Dr. Mavhadza, kudyidzana kuri kutaurwa nevamwe ndekwekuti hanzi dzinofura nziwani vese vatungamiri vaviri ava vari kupomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzevanhu uye kubira sarudzo, munotiwo?
Kana mukada kunyatsoongorora munoona kuti pese pane mutungamiriri anenge ari kuita kodzero dzevanhu zvidu zvevanhu vatema venyika yake kana vemuAfrica anowana kupikisa kwakawandisa kunobva kune dzimwe nharada nhupu nhunzamusha dzinenge dzichitengwa dzichishandiswa nevekunze kwenyika. Saka vanongofunga kuti munhu wese anenge ane kana kuti pozisheni yake yekuda kuvandudza upfumi hwevanhu vanobva vati munhu ari kudzvinyirira vanhu. Chokwadi ndechekuti ko vamunangagwa kana vaMuseveni vakagonzi vari kudzvinyirira vanhu, Museveni anga ari kungosarudzwa achingoramba achingoitwa president kuzi anodiwa nevanhu nyika yake. Vamunangagwa Zimbabwe yese inovaka 2018 vakataura zvine mutsindo vakati vamunangagwa ndovatauri vacho vachitungamiriri. Saka hatizivi kuti ari kudzvinyirwa kodzero dzake dziyani kunze kwenhubu shomashoma nharanada vana tsindi vari kupara mhosva vobva vahwanda kuseri kwematongerwo enyika. Saka zvemange mazvi tinongoti izvo raondei tsvimborume kupukuta dziva mwana wemvana.
Vanoongorora zvematongero enyika vari nhengo yeZANU-PF, Dr. Simba Mavhadza, vari parunhare kuBritain naJonga Kanemiri weStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa reTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avo vakarambidzwa nemapurisa kubisa marara kuMbare, vanoti vape kuita izvi kuGlenview kunyangwe paine mapurisa achiri kumbouya achivabvunzurudza. Mapurisa ekuMbare akanyora tsamba kuna vaNgarivhume iro iri mumaoko eStudio 7 vachiti vainge voita zvematongero enyika pavaibvisa marara kuMbare, asi vakati vakasununguka kubisa marara munharaunda yavanogara. Kanzuru yeHarare inoti iri kutatarika kutakura marara nekuti vagari havasi kubhadhara mari dzemutero. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vakaudza Studio 7 kuti vamwe vagari vane chikwereti chemari inosvika mabhiriyoni matanhatu emunyika. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu West Studio 7 abata vaangarivume
tangatiri ku Glenview tika chenese nzvimbo tikakwanisa kuita clean up campaign yedu vagare mu Glenview vakabuda zvakanyanya tikakwanisa kuchenesa nekubvisa marara kunzvimbo dze iri pa area 8 mu Glenview
kumbare makambo nzine mapurisa musaite basa iro rekubvisa marara koko Glenview kwakamira ose
pauye chikwata chemapurisa chapfuura chichivhunza mafront end loader edu echitutire marara mumatruck vakabvunza vakati basa ramuri kuita here mapuwe mvumo here nemapurisa tikabva tavapindura tikati aiwa atidi mvumo yekubvise marara nekuchenese guta redu zvikanza izvozvo munode mvumo munofanira kutsvagidai mapuwe permission makanyore tsamba kudunhu South Atun District rinobata nzire Glenview monyore tsamba mopuwe mvumo nemapurisa ndokuti mugone kupfuurire mberi nezvamuri kuita izvi tikati aiwa izvozvo hatidi mvumo yazvo ndekuti tinogara kuno saka tavadaro vabva vati vasumuka vakaenda tisingachazivi kuti tichazodaidzwa kumapurisa kana zvichazofamba sei vabva vangoenda patavaudza kuti hatidi mvumo
mapedza here basa ramanga muchiita mu Glenview
hatisati tapedza vazulu basa iguru riri kudokinzwa ipapa tiri kutarisira kuti mukati mezuva kana maviri anotevera tinofanira kudzoka kundopedzisa iko zvino ndangachitotaura nemamwe vana vezimbabwe vari kuti vari kuda kubatsirana nesu kuchenese nzvimbo idzodzo nekupedzisa nekundobata dzimwe nzvimbo itsva saka tiri kutarisira kuti mukati mezuva kana maviri tidzoke kundopedzisa
vamwe vari kuti iwo komadigusira basa iri kumakanzuru nekuti vanhu vari kubhadhara kamari dzemitero vangarivhume chii chiri kuitika makanzuru ari kukundikana here kutakura marara uye akakupa here mvumo
makanzuru takatotaurirana nawo ndakanditori kudunhu reGlenview reCouncil musuno ndikataura nawo vese tikawirirana vachitoti aiwa pamunokwanisa kubatsira vangarivhume batsirai tibatsirane kuti tichenese nekugadzirise musha wedu saka izvozvo hazvina kana muvhunzo
ko zviri kunzi nemapurisa muri kuita zvematongerwo enyika
mapurisa anotiri kuita zvematongerwo enyika havafanirwi kudaro nekuti musi unozuro chaiye chaiye ZANU PF youth vakanga vari kumbare uku vachitsvaire tsvaire mastreet akanaka vatori nematisht ezanu vechitonzi ZANU PF youth saka zvinoreva kuti pane umwe munhu angazoite politics zvinodarike kuti ZANU PF youth here hazvina kudaro isu basa ratiri kuita ibasa rakanaka rekuti tichenese maguta edu sevagari vemaguta iwayo saka izvozvo tichapfuurire mberi tichizviita nekuti wese munhu anoda kuchenese nzvimbo yake haafani kusungwa nemutemo wenyika kuti asachenese nzvimbo yake saka isu tichapfuurire mberi tichizviita
mutungamiri webato rinopikisa vajacob ngarivhume vange vari parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7 yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga
vakadiko kustudio 7 vazukuru ndini mbuya mberi ndinotenda chitape uyo wakaburisa vana vangu mujere vana mamombe zvazvichitirwadza namai vavo vachingoti vari voga tose tatichingodyiwa mwoyo nevana tinozvikudza zvikuru agare akadaro
vana mukoma chonga nevamwe vese aiwa mubata basa guru varume tinyi Maxwell papopi pamaronga pachipingi village yemamaronga pane mbavha mbiri dzaizi mbavha mbiri jesu pakati dziya dzakambotsirwa pari hadzina kutsirwa muzimbabwe here mbavha mbiri vedu vecorruption iri muzimbabwe I don't know kuti ndo madzakatsirwa here chimbavha chiri muzimbabwe I don't know kuti chii chiri kuitika takange tangotembeswa kuti tichaisirwa magetsi nzvimbo yedu village yedu yekwamaronga 2014 tikadusa ma700 US mushange musha wedu 1000 US pari zvino kusvika pari zvino hapana zvati zvaitwa asi mari dzakaenda handisi kuziva kuti corruption ichazopera here muzimbabwe kana kuti chatova chigariro mukuru wezesa ngaatibatsirewapo kati bate utungu zizi zirukichi kamazi maruwa corruption
magadi ya namukoma tanuka wande namukoma zijonga enini indi nanzi queen pani pasiru wendi father pastor di usivi ndakuda kubvunza mbunzo wangu mukoma tanunoka wande mundi pindure kuti Studio 7 yakungotarwa bedzi nevarume here nekuti tiri kutumira ma voice message yedu muchiverenga but asi kubuda pamhepo hamungaite nemi 2-3 days tichikonzwa varume vachitaura muri kundiudza here kuti varume ndivo voga vanogona kutaura hatidi kuita zvakadaro tinoda inonzi democracy vakadzivo vane maconcerns avo ukaona munhu akutoburisa voice message anenge akatobumbirwa mukazoburisa imimi zvikanzwa nevamwe anopora saka apa muruda kuuraisa vakadzi neBP hatidi kudaro kana yaiva rume chibvema ngotitaurira pano ngozi toda mavoice evarume chete nekuti ndiwo anobvumidzwa kutaura hatidi kudzvanyiriri wakadaro
radiko pastudio 7 apo vashamarari vedu rinorwadziwa zvikuru nemukomana ataura pakwekwa kuti saizi yake munhu uchasapota zanupe mukoro uno vanhu vachitambura kudai iye haaendi kubasa asi kutosapota zanupe pamberi nokutonga kutonga chii uchivachitsvanyirirano saizi yake unoswa achitedzera mastreet asi noti pamberi nokutonga achitambura asina kana chimwe haana kana chinhu irombe zvaro andarwadziwa ini
mukoma tanonoka wande please tida kuziva kuti zvinoita here kuti rimwe bato rikatsotsana mari ndinonokumbira umwe mutungamiri rimwe bato kuti auye kuzoongorora kuti mari yakafamba sei sezvakaitwa nemdct kuti yaakurikwesta vamunangagwa kuti vauye kuzozoona kuti mari yakafamba sei zvinoitawo here izvozvo zvaakuita kuti tione imwe picture yatanga tisingaoni mumdct isina kunaka naiza nemafambiro avari kuita tizive kuti zviri kufamba sei kuitawo here ikoko
Makati vateereri vese vestudio 7 kumativi mana ese enyika chokwadi kuti tiri kufara kunzwa pfungwa dzakasiyana siyana kubva kwamuri kuno kwedu kumwenezi maschool fees abaya wee vana vadzingwa mari dzacho dziri kunetsa kuwana hatisi kuziva kuti ndiva taungana ndoro here vari kuita kuti maschool fees acho akwidzwe kana kuti maheadmaster zvakanaka kuti mutibvunzire mutauriri uyu weeducation tinyatsonzwisisa kwidza here ne100% tinoiwanepi zvinhu zvakaoma kudai veduyi ndinotenda hangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu atina kwatakarerekera kuna muzvare queen uyo abvunza kana tichingoverenga mameseji evanhurume chete tinoda kuti tinogara tichikukurudzirai kuti vasikana nemadzimai vatumirewo mameseji avo pamusoro pezvavari kuona kana zvavari kufunga ndapota tumirai mameseji enyu musaure mwoyo nekuti tinogamuchira mameseji akawanda zvikuru tumirai mazwi enyu WhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi vanhu vafa nechirwere checovid-19 muzimbabwe vave chiuru chine mazana mashanu ane makumi manomwe nevapfumbamwe 1579 dare reparamende rinosheedza gurukota rezvekuchengetedzwa kwemukati menyika kuti ritsanangure mamiriro akaita zvinhu kumiganho yenyika vamunangagwa vari muuganda kumabiko ekugadzwa kwavamuseveni panyanga tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini tanonoka wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka